takanganisa chaizvo tinoziva kuti sangano yedu yezifa haina mari yokutambudzika kuti inge ichikwanisa kuti irane zvinzvayo nemazvo nenyaya yekuti hakuna mari iyezve makampanies emuno muzimbabwe haasi kufanda mutambo wenhafu kuzoti Minister of Education Minister vakolta vanga vachitaura last week kuti zifa ine maproblems ekuti kuti ivo vagari vachiibatsira havakwanise saka zvichanetsa stereki kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvinogona kutoafecta zvinhu zvakafanana negold project unge junior development yakakosha zifa yatadza kuti inge ine programu inonyatsooneka yejunior football saka kana mari yacho iyi isingauye ichibva kufifa zvichaita kuti zvinge zvichinetsawo nekuenda mberi kwazvo
makatarisa zvataurwa nesangano refifa izvi zifa inofanira kuita sei pari zvino semaonero enyu kuti mutambo wenhabvu uwane uchienderera mberi munyika
iyo fifa yataura kuti problemu iripo ndiyo yemaassociation ari kutarisana nenyaya yeasia gate saka apa zvinonyatsodeva ndezvekuti izvi zveasia gate zvitariswe zvipere iye zvekare kana kumba kune problem zvakakosha kuti vanhu vange vachitanga vatarisa problemu yacho vari kumba vasati vamhanya-mhanya kuti vaende kunoudza vemakoti kunoudza vefifa zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvitange zvagadzirisa kumba tisati tamhanya kwese kwese ndokuti zvinhu zvichifambire mushe saka zifa inofanira kuti iti go back yonyatsotarisa kuti ikaite sei kana ikadzokorora zvinhu zvayo zvainoita yonyatsoona kuti inotraya kuti ipedze nyaya yeasia gate yozotanga pasa
sangano refifa rinoti richaramba richiisa mari muzvirongwa zvekudzidzisa vatambi venhabvu nyaya dzekushata kwakaita hori munoona izvi zvichizobatsira here mune ramangwana
zvinogona kubatsira asi zvinonyatsonetsa ndezvokuti kana usina mari ndozvinoita kuti vanhu vapedzisire vakuita izvozvo zvemabetting syndicate saka zvinozokera zvekare kuopa kuti mari inobva kufifa haisi mari yokuti zifa inofanira kuitarisira kuti ndoichabatsira kurana association zifa iyo inotofanira kuti igadzirise mashandiro ayo kuitira kuti ikwanise kuwana mari kubva kugovernment yokwanisawo zvekare kuti iwane mari inobva kumacompanies